Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 26, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi uye chivimbawo kuti makava nezororo rekisimusi rakanaka. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro pazuva rekisimusi.
Zvakakosha kuti tingoita zvinenge zvarehwa zvakurudzirwa zviya anonzi maregulations anotaurwa nehurumende malevel 2 regulations anenge achinzi aiwa ngatifambe. Kuchakachena uye ngatifambe nenguva dzakatarwa uyewo ngatizvidzivirire tipeke mamask pakugarisana paya nyangwe mudzimota nyangwe mumabhazi.
Archbishop Desmond Tutu Gamba mukurwisa utongi werusarura ganda kana kuti apartheid muSouth Africa vashaya. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vachapa chipo chekutenda kuna Vasiri Zani Butau avo vakanunura vanhu vakawanda mutsaona yekubonderana kwebhazi nerori nemusi wemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro pazuva rekisimusi. Zvasiya vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru zvina nemazana masere nemakumi masere nevashanu kana kuti 4885. Vanhu chiuru chimwe chete negumi kana kuti 1010 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave mazana maviri ezviuru nematatu ane mazana manomwe nemakumi mana nematanhatu kana kuti 203,746. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 munyika vave mamiriyoni mana nezviuru makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nematatu kana kuti 4,099,783. Vanhu vabaiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa pari zvino vave mamiriyoni matatu nezviuru zana nemasere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi masere nemanomwe kana kuti 3,108,987. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambirawo vanhu kuti vangwarire kutapurirwa chirwere cheCOVID-19 munguva ino yezororo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamirawo chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Papachafa nokufamba kwakawanda vanobva mumadhorobheni vachienda kumusha, vanobva kumisha vachiendawo kumadhorobheni kuhama, vachaungana pamagungano emhuri, vachange vachiitawo mapati, vanobva kune dzimwe nyika dzakapoteredza zvikuru South Africa, vana Botswana kwakawanda hama uku, vana Zambia, vana Namibia, Mozambique, nyangwe nevangabva kunana Europe, America, Australia nekune dzimwe nzvimbo dzingava dzine hama. Vanhu vachiti ngatinoungana tive pamwe chete nemhuri dzedu kana magungano ekereke angaitika.
Muri kupa kurudziro ipi kuti vanhu vasatapurirwe chirwere ichi?
Hurudziro iripo nechenjedzo iripo ndeyekuti urwere uhu huchipo zvikuru uye mafigiri mamwe ari kutokwira ekupararira kweutachiona hweCOVID-19 zvikuru takanangana nevariendi yeOmicron. Saka zvatingareva nekukurudzira vandeyekuti pakufamba ngatisakata makona tichijamba jamba mabhodha tisina kuzvidzivirira. Vaya vanokurudzirwa kudzoka munyika vachinzi ivai matestiwa 48 hours okuona kuti hamuna COVID here.
Sei zvakakosha kuti vanhu vavhenekwe?
Zvakakosha izvozvo nokuti munoparadzira utachiona uhu hugova hunokonzeresa kwamuri nehama dzenyu. Saka hapana anenge awana kukunda ipapo. Zvakakosha kuti musanopanana nemhuri, musanopanana nehama neshamwari kana nevamwe kumakereke. muchifunga kuti mangwara nokuti maita mukoto wokungopinda musina matesti akakwana. Saka zvakakosha kuti tingoita zvinenge zvarehwa zvakurudzirwa zviya nonzi maregulations anotaurwa nehurumende, malevel 2 regulations anenge achinzi aiwa ngatifambe kuchakachena uye ngatifambe nenguva dzakatarwa, uyewo ngatizvidzivirire tipeke mamaski pakugarisana paya, nyangwe mudzimota, nyangwe mumabhazi tigarisane takaita social distancing, patinoungana toitawo social distancing saizvozvo, uye tichisanitize maoko edu regularly.
Zvinenge zvichiitwa seizvi?
Tichigeza maoko edu nemvura nesipo kakawanda, zvinoita kuti tisabatira utachiona hweCOVID-19. Zvakakosha izvozvo kuti ini ndisava munhu ndisingazivi ndisina kutestiwa ndonopa vemhuri yangu ndichifunga kuti ndavashanyira pamufaro wegoredzva. Zvakakosha kuti tizvidzivirire, zvakakosha tidzivirirewo hama dzedu nemhuri dzedu, uye kuti pakupedzisira tichingonamata kuna Mwari naJehovha kuti vatichengete patinenge tichifamba tichiungana nokufara navamwe.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Archbishop Desmond Tutu vaizikanwa pasi rose nekurwisa utongi hwerusaro raganda kana kuti apartheid vashaya muSouth Africa nhasi. Vange vave nemakore makumi mapfumbamwe ekuberekwa. Nepfenyuro yeSouth African Broadcasting Corporation kana kuti SABC inoti muutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri yavaTutu vachiti nyika yarasikirwa nerimwe gamba guru munyaya dzekurwira rusununguko. VaRamaphosa vati Archbishop Tutu vakaratidza pachena kuburikidza neupenyu hwavo kuti kutenda kusina zviito hakuna zvakunobatsira. VaTutu vaive mutendi weAnglican Church uye vakaberekerwa pedyo neguta reJohannesburg muna 1931. VaTutu vakamboshanda semudzidzisi muJohannesburg asi vakazosiya basa reudzidzisi vachiti havaida kupa vana dzidzo yerusaro raganda, vachibva vaenda kunodzidzira zvekuita mufundisi kuKing's College kuBritain. Vakazodzoka muSouth Africa muna 1966 vachidzidzisa zvechitendero kuEastern Cape, uye apa ndipo pavakatanga kubuda pachena vachishora utongo hwerusaro raganda. Muna 1975 vakava mutema wekutanga kuve mumwe wevatungamiri vekereke muJohannesburg kana kuti Anglican Dean. Muna 1980 semunyori mukuru wesangano reSouth African Council of Churches vakatungamira chikwata chevakaenda kunotaura nemutungamiri wehurumende yeSouth Africa panguva iyi vaPW Botha kuti varegedze kuramba vachitungamira hurumende ine rusaro raganda. VaTutu vakapiwa mubayiro werunyararo kana kuti Nobel Peace Prize muna 1984. Archbishop Tutu vakatsigira kuti South Africa itemerwe zvirango nekuda kweutongi hwerusaro raganda. Vakabatwa nechirwere chegomarara muna 1997. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata.
VaTutu anga ari mutungamiri wekereke ainzwisisa kuti basa rekutungamira kereke rinopa munhu responsibility mukereke imomo uyezve kunze munyika kereke maigere. Saka mucherechedzo wavo mukuru watakaona ndewekuti vakashingaira zvikuru panguva yeutongi hweudzvanyiriri hwevachena panguva yeapartheid. Vakamirisana neutongi hwoho vachitsvaga kuti kuve nekururama kana kuti nejustice uyezve kuti vanhu vatema vaonekwe sevanhu vakasikwa nomufananidzo waMwari.
Muono uyu wakapera here pakaperawo utongi hwerusaro raganda?
VaTutu havana kugumira ipapo, vakati utongi hwava hwevanhu vatema vakaramba vakamirazve panzira iyoyo yekururama vachiti utongi hwanga hweANC pahwanga husina kumira zvakanaka vaisimuka zvekare votaura mashoko okugadzira kuti utongi hwohwo hwejustice hurambe huchienda kumberi. Zvikuru vanozikama nokutaura nyaya vachishoropodza corruption yakanga yakuonekwa mu ANC. Vachiratidza ivo kuti vavaro yavo yanga isiri yokungopokana neutongi hwevachena chete, asi poga poga panga pasina kururama. Vatutu vaimirisana nazvo nenyaya yekuti ibasa rao semu mukristu, semunhu anotya Mwari, semunhu anotevera gwara rekururama rinobva mukati meshoko raMwari.
Zvii zvatingadzidza kubva kuupenyu hwavo?
Vatutu vakaita mucherechedzo kuti zvinofamba sei kuti vanhu pamwe chete vanenge vachiparidza mumakereke asiwo vachiziva kuti vane jana sema citizens rekukurudzira utongi hwejekerere, yokurudzira kugadziriswa kwekusarurama uyezve nekubatanidza vanhu vanenge vakapesana.
Izvi vakazviita sei?
Tinoziva basa guru ravakaita paprocess ye reconciliation kuSouth Africa, pavanga vari mutungamiri weTruth and Reconciliation Commission. Saka mucherechedzo mukuru akashanda, asi vanga vasingashandiri South Africa chete. Tinoziva kuti vaitaura mashoko ekugadzirisa munyika dzakawanda panenge pane utongi husina kumira zvakanaka. Vanozikama vachizviita izvozvo munyika dzakawanda dzemu Southern Africa region nepasi rese. Kuti poga poga panga pasina kumira zvakanaka, vanga vasingateti kutaura mashoko ekutsiura kuti zvinhu zvigadzirike.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa nhasi kuti hurumende ichatenda vasirizani Butau avo vakatsva vachinunura vanhu vainge vatarisana nerufu apo bhazi rekwaBeta rakabonderana nerori yainge yakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari pedyo neguta reMutare nemusi weMugovera, zvakapa kuti pabvire moto unotyisa. Vanhu vashanu vakafa mutsaona iyi uye vamwe vanhu makumi maviri vari muchipatara. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter uye kumashoko avatura kunyika, vamunangagwa vati vaButau vanofanira kuremekedzwa neushingi hwavo. Vatumirawo mashoko enyaradzo kumuri dzakarasikirwa nehama. VaButau vari muchipatara mushure mekutsvawo nemoto wakaririma uyo. Patoumbwawo homwe yekuvatenda uye vanhu vakawanda vari kubatsira. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti bhazi rakapinda mutsaona apo mutyairi waro akaedza kunzvenga mumwe munhu ainge achifamba mumugwagwa akadhakwa. Izvi zvakapa kuti ribva rabonderana nerori. Bato guru rinopikisa RMDC Alliance rakatumirawo mumwe mutevedzeri waro amai Lynette Kore kuenda panzvimbo yakaitikira njodzi iyi, rikati riri kuchemawo nevakawirwa netsaona iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vatafadzwa Goliath vanokokera mabasa muusangano rePassengers Association of Zimbabwe.
Isi tinongoti kumuri neshamwari dzarasikiro dzeishimene tariro Mwari aita kuda kwake.
Chii chimwe chiri kukonzerawo dzimwe tsaona dzatiri kuona mumigwagwa umu vaGoliath?
Tsaona zhinji dziri kuwanda nepamusana pekuti vamwe vachairi vanotyaira vasina hanya, vamwe vanenge vakadhakwa. Zvikonzereso zvinosiyana siyana zvinoita kuti tsaona dziwande. Dzimwe inyaya yemugwagwa yashata. Isusu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe tiri kukurudzira vatyairi kuti vakoshese vanhu vanenge vakatakura, uyezve vakoshese ivo pamwe chete nemhuri dzavo, nekuti mhuri dzavo dzakavamirira nguva dzese. Variritiri vemhuri zvakare. Isu chatinoda ndechekuti vatyairi pore pore kumhanya handi kusvika, vateedze zvavakadzidziswa panyaya dzedefensive.
Mabhazi aya ari kuita here zvinotarisirwa kana kuti zviri kukurudzirwa nehurumende kuti zviitwe kuti chirwere chisapararire?
Ongoro yatabva kuita munotakurwa veruzhinji nekambani yehurumende yeZupo inorakidza kuti izvona vashandi veZupo havasi kusanitaiza mapasenja, uye zvakare hapana kufafaidzwa kana kudisinfektwa kuitwa mabazi marengesa achaenda kubvira misha inogare veruzhinji kusvika mumarengi izvizvi zvatanga tichiongorora kuti vanhu vakamira semutsare kukwira mabhazi vanhu vakamira zvekumanikidzana zvikuru zvekuti tinotyira kuti chirwere checoronavirus kana kuti covid-19 wave 4 inogona kubata vanhu vari kufamba namabhazi nemichovha nemota dzemapraivhete nekuti hapana zviri kunyatsoitwa kudzivirira vanhu kuti vasabatwa nechirwere ichocho.
Ko panyaya yezvivhara muromo nemhino kana kuti mamaski,
vamwe vanototaura vakabvisa mamaski vari mumabhazi, vamwe vanotokwira vasina kana mamaski acho, kusanganisira nevashandi vacho vanenge vasinawo mamaski. Izvi zvinoisa vanhu panjodzi zvikuru. Uye zvakare mabhazi ari kuzadzwa. Takatarisa divi rekueastern side reHarare uye nemamwe madhorobha kunenge kuchibva mabhazi kunana Chitungiza. Dzimwe nguva vanhu vanotouya vakaita standing nekuti zvifambo seikoko zvinonetsa zvikuru nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzemuHarare.
Saka vanhu vanozoita sei?
Vanhu vari kuzokwirawo marori, vozokwirawo maprivhete, mawishi, maondafiti, mafanikago nedzimwe dzakadaro nekuti vanenge vapererwa vachida kubata nguva vachimanyira kwavanenge vachienda. Izvi zvinhu zvinofanira kunge zvichitariswa nehurumende kuti mutemo wecovid wekuchengetedza vanhu vakatarwa neMinistry of Health and Child Welfare pamwe chete neWHO panyaya dzekutakurwa vanhu uri kuchengetedzwa here. Tikuona kunyaya dzekutakurwa kwevanhu mutemo wekurwisana nechirwere checovid usiri kuchengetedzwa.
Vatafadzwa Goliat ndo vanokokera mabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe. Vanga vari parunare mukwekwe. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda muAmerica vakatadza kufamba pazoro rekisimusi mushure mekunge makambani akaita seDelta Airlines, JetBlue neUnited ati ndege dzavo hadzaikwanisa kubhururuka sezvo vashandi vakawanda vainge vabatwa nechirwere checovid-19 zvinonzi zvakonzerwa nemhando itsva yechirwere ichi inotapuriranwa zviri nyore yeOmicron. Vanoongorora nyaya dzemafambiro endege pasi rose veFlight Aware vanoti nzendo dzendege dzinogona kusvika chiuru chimwe chete dzakakanzurwa kusvika nezuro muAmerica. Pasi rose nezuro nzendo zviuru zvitanhatu hadzina kubudirira sezvo nyika dzakaita seChina neFrance dzinewo ndege dzisina kukwanisawo kubhururuka nekuda kwekupararira kwechirwere ichi. Sangano rinopa rubatsiro pasi rose reSave the Children rinoti rambomira kushanda munyika yeMiema mushure mekunge vashandi varo vaviri vatsakatika mudunhu rine hondo reKaya. Vanhu makumi matatu vanonzi vakaurayiwa kusanganisirawo vana nevanhukadzi apo vaienda kuzororo rekisimusi ndokubatanidzirwa muhondo pakati pehurumende nevakaipandukira. Iko zvino tochikupakurirai chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nava Alistair Funye vakasarudzwa kutungamirira sangano revadzidzi vemusandak reSouthern African Students Union kana kuti SASU. Totanga kunzwa kubva kuna vapfunye nezvekusarudzwa kwavo.
Notenda mukoma blessing, takatambira nemufaro tasarudzwa kuti titungamire musangano wevadzidzi vemusadhaki. Musangano uyu wesaso musangano unobatanidza nyika dzese dzekusadhaki. Ma-students union ese ari musadhaki anosubscribe mumusangano wesaso, zvichireva chiti nyika dzese dziri musadhaki dziri 15 ma-members emusangano wesaso. SASO ndo ino coordinate ma union ese evadzidzi akatarisira vana zinaso, akatarisira vana SASCO vekuSouth Africa, akatarisira vana SNASO vekuSwaziland. Saka tinotora ma national issues tichinoma discussa ete ku regional platform tichitarisa kuti tingabatsirana sei kuti tigadzirise kuti nyaya yevadzidzi inge nyaya inotorwa sepriority ne hurumende dzemusadhaki.
Mucha tungamira kwe makore mangani?
Ndichange nchi tungamira kwe makore 3 years. Ende swa truku tarisira kuti ticha pako wadzidzi muno musadange number one. Inyaye kuti titarise nyaye decolonization of education. Number two, tinenge tichitarisa nyaye mafees hike kuti government dzemusadange dzofanira kutarisa nyaye mafees nekuprioritize education. Because wadzidzi ndiyo wanofana kudrive development yemunomo region. And kana pasina kuinvesta more on education, zvinenge zvichireva kuti tiri kuchicha producer wadzidzi wasingagoni kuprioritize kuendera mberi kweSADAG nekubudirira kweSADAG yakabatana.
Dunhu reSADAG sedzimwe nyikawo dzepasi rino rakatarisana nedambudziko guru rechirwere cheCOVID-19 kubva gore rapera. Tiri kuona nyika dzakabudirira dzakaita sana America naGermany nedzimwe dziri kuti vana vanokwanisa kunge vachidzidza vari pamadandemutande vari kumba kana chirwere chinge chasimuka zvakanyanya. Mungati nyika dzekuSADAG dziri kubudirira here kupa vana dzidzo munguva yeCOVID?
Takatarisa panyaya yeCOVID. Inini ndofunga kuti COVID ya expose kuti ma governments ne ma universities ne zvikoro zvemusadag zvanga zvisati zvava ready kusvika kuti rino vanogona kuhanesa yavanoti nechirungu e-learning systems. Nekuti ma e-learning systems tetatasa ma system ekuti vanhu vanodzidza vari kumba but vachiatenda ma lesson kuma platforms akaita sama sana Zoom, ma e-class. And tata saizvozvo majority yevadzidzi vatinawo ma university vakawanda vanobva kuma poor backgrounds, vakawanda vanobva kuma misha, vakawanda vanobva muma vatogona kuti ma middle class. Saka izvozvo zvinenge chiva disadvantage because ma e-learning tools vanenge vasina.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Tatasa for example ma university akaita sana Invest of Zimbabwe nanas varutongorwisa kuti vapedzise semester yavakatanga. Saka zvokutoradza kuti muma students especially vanobva muma reserve vari kutadza kuti varegiste kana kuti vacontinue nemastudies avo because number one nyaya yedata vagone kuaccessa data riri chip kuZimbabwe. Number two tatasa kuti vamwe vanenge vachigara kumusha, kumusha hakuna network, hakuna mabooster, saka vagoni kuattenda those online classes. Saka COVID yaratidza kuti pane zvakawanda zvinofanira kuitwa nemagovernment akabatana nemayunivhesiti nezvikoro kuti vaone kuti vangasimudzirana sei kuti mudzidzi wese agone kuita access to education muera yeCOVID-19.
Saka muzinda weSASO uri kupi?
Pakutungamira SASO zvatinoita ndezvekuti headquarters yacho inorotate. Saka zvinoyanga iri kuSouth Africa. Saka takatarisira kuti zvinotanga January patinotanga kutungamira tapedza yatinoti handover, take over. Headquarters yeSASO ichachinjwa inenge yakuna Namibia. Saka takatarisa kuti tinenge tichishanda tichibva kuNamibia.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Alista nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda zvikuru, tinotenda mukoma Blessing, mumeenezwa rakanaka.
Machangosarudzwa kutungamirira sangano revadzidzi kuchamhembe kweAfrica reSASU vaAlista Pfunye vari parunare kuSouth Africa.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tine mashoko anova kuna Bishop Neva Muparutsa ve Pentecostal Assemblies of Zimbabwe, avo vanoti Christmas harisi zuva rimwe chete pagore asi kuti mwaka watinopa rudo nerufaro kuvamwe.
Ndinoda kugwasisai hama dzangu pasi rose muzita raJesu Kristu. tenzi wedu. Tava mwaka we Christmas. Mwaka we kupembera kuzvarwa kwa Kristu. Tinotenda kuti inguwa ino farirwa nevanhu vakawanda. Inguwa yekupembera ruponeso rwakaunzwa kwatiri kuburikidza norufu rwaIshe wedu Jesu Kristu pamuchinjikwa. Saka inguwa inokosha, inguwa inoyera, inguwa inoda kutitidzamisa pfungwa dzedu. Tinoda kutenda kuti iko Mwari Baba mukutinzwira tsitsi kwavo vaona kuti takavatadzira. Vanotipa muenzaniso wokuregererana kuti atadzirwa ndiye ngaabhadhare. Pakuregerera kwake ndova takatadzira, ndovotipa. Mwanakomana wavo waiva ndiye chinhu chine mutengo kana kuti uremu hwokukosha huri pamusoro-soro kupfuura zvinhu zvose zvavaiva nazvo. Anova ndiye mwanakomana wavo Jesu Kristu. Vakauya naye kwatiri vakati kuvanhu, ndakuregererai kuratidza kuti ndakuregererai, ndakupai chipo chemwanakomana wangu. Mukurwadziwa kwavo Mwari Baba vakatipa mwanakomana wavo iye akazvarwa ari yewoga kuti agova ruregerero, rubatso ruregerero rwedu. Saka naizvozvo panguva ino yekupembera kuzvarwa kwaIshe wedu Jesu Kristu, zvakangonaka kuti tidzidzewo kupana zvipo zvokuregerera, zvipo zvekuregerera kune hama dzedu dzinotitadzirawo. Jesu akava muenzaniso wokuuya kwavo panyika, wokuregera kwaMwari Baba. Saka na tichipembera Krismas tiri kupembera chipo chekuregererwa kwedu chatakapiwa chigova pakati pedu. Jesu Kristu vaiva kukudenga kare somwanakomana, asi vaifanirwa kuti vauye panyika pano. Ndosaka vakazozvarwa semwana, sekutaura kwaIsaya unotiko kwatiri kwazvarwa mwana, kwatiri kwapiwa mwanakomana. Nokuda kwaizvozvo, hama dzangu, ngativei mumwaka wokupembera kupiwa kwechipo chomwanakomana waMwari achigadzirwa kuti azoiswa pamuchinjikwa sechibayiro chekuregerwa kwedu. Inguva yakanaka yekudzamisa pfungwa tichiziva chiitiko ichochi. Ndinotenda kuti mumwe nomumwe wedu patiri uchanzwisisawo zvawakaitirwa naMwari Baba, ukagadzirawo chipo chako chokuregerera kunyange hama dzakakutadzira. Inguva yekupana rudo nokupana mufaro, nekuti inguva yekupembera. Inguvazve yekuzvininipisa, nekuti kupiwa kwedu kwemwanakomana akauya muchidyiro chemombe paakazvarirwa iri nzira yekuratidza kuti kuzvininipisa ndiyo nzira inokosha. Jesu Kristu vakazvarwa nenzira yakaderedzeka chaizvo, kuzvarirwa muchidyiro chezvipfuwo. Inguvazve yekutiko tive vanhu vanodzokera kuna Mwari. Ngatidzokerei kuna Mwari. Wakambozviona kupi kuti ungati munhu anoya nechipo kwauri wowomufuratira? Mwari Baba vakatipa chipo chiri pachena atingavafuratiri. Krismas inguva yekugamuchira rudo rwaMwari Baba, rudo rwehama neshamwari. Inguva yekugamuchira iri nguva yekupawo zvakare. Mwari vakatibatsira pamwaka uno munyika yedu yeZimbabwe nevari kwese kwese matima nenyika vanonzwisisa mutauro wechishona kuti dai wava mukana wokuti tidanani nevaya vakaomararawo mwoyo, dai matorawo muenzaniso waKristu. Wekuti kunyange zvavo vaigona kuti vakatikandira tose murimiro moto kugena, vakasarudza kutida, ivo ndo kwakutifira. Tadiwo tadaro panguva yakadai kuratidzana rudo, kuratidzana hope, tariro, dai Mwari vakatikomborera. Ndini wenyu Bishop Mparutsa, ndinoti kwamuri ndatenda, ndinokunamatirai kuti muzita raBaba nomwanakomana nomweya unoera, rudo rwaMwari Baba rugare nemi. Muve negore riri kuuya ra 2022, gore ra 2022 rive gore rakakunakirai. Mudzivirirwe nokunzvengeswa kuCovid. Jehovha vachikuwanirai nyasha mazvita.
Tinotenda mashoko atapiwa naBishop Neva Muparutsa vePentecostal Assemblies of Zimbabwe. Vatereri, namba dzedu dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndichiti musaisa mabhaibheri enyu pasi vatereri, uye ivai negoredzva rakanaka.
Tinotenda tanonoka wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Anokonika ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.